Ichi ndicho chokwadi chaicho chaicho. Kubvira pakutanga dei takavhara mabhodha edu takadzivisa vanhu vanobva kune dzimwe nyika kuti vapinde muno, tichidzivisawo vanhu vedu kuti vasavhakachivhakache kunzewo kuti ngadai tisina kumboita chirwere checovid-19 muZimbabwe. Ndiyo kai yatinoti hierarchy of controls pachirungu. Tinofanira kutanga nokuvhara mabhodha edu nokudzivirira kuti chirwere chisambofe chakapinda muno pakutanga. Ava vokuIndia vakazouya yezvinava vangadai vasina kumbopinda muno. Dzimwe nyika dzatotanga kurambidza vanhu vari kubva kuIndia kwatoziva kuti kuri kubhebha moto nechirwere ichi. Asi munomu vanga vachingovhura vanhu vachingopinda, isi tichiziva kuti vari kupinda vachibva kunyika dzakadero. Ndopamwe patangangoshayiwawo good advice neuchenjeri ipapo. Asi iye zvino nyaya yekuvhara mabhodha yavazotaura kuti aiwa hatichadi vanhu vari kubva kuIndia vakaitevedzera zvichatibetsera zvikuru, nokuti ndo first step. Tisati taenda kune mamwe masteps ese atoda kutora mukati menyika.
Semaonera amuri kuitawo, vanhu vari kuteedzera here zvinofanira kuitwa kuti vasatapurirwe kana kutapurirana chirwere checovid-19 ichi mukwekwe?
Kwete, vanhu havasi kumbotevedzera zvakatemwa kuti titevedzere nguva ine yecovid-19. Zvinonzwisa tsitsi, nokuti kupfekwa kwemamaski haasi kupfekwa. Ndinoona kuti izvo imhaka yekuti izvo hwaro hwatakaseta kubvira pakutanga hwanga huri wrong. Vanhu vanopfeka mamaski kuti vasarohwe nemapurisa, vasabviswe mafaini. Kana kusina mapurisa vanobvisa, kana vava kuenda kune mapurisa vopfeka. Social distancing hakuna, tinongoona mutaundi umu vanhu vachingotsimbirirana pamaqueue. Havasi kuzviita nemwoyo wese. Idzidziso iri kushota, uyezve vanhu havasi kuona njodzi yezvinhu izvozvo. Zvinotaura nenhomba iri kubayiwa, vanhu havasi kuenda kunobayiwa. Chikonzero ndechekuti zvavasi kutrusta hurumende. Taatichitaura neumwe masikati anaya kumareserva uku, anga achiti nhomba kuno hatibayiwi, nokuti isusu tofungidzira kuti hurumende ine zvayakaisa munhomba imomo mumushonga wakashata wekuti izvo kana vhoti yazosvika muna 2023 tinongoita chidzimira tese tovavhotera. Saka zvenhomba hatisi kuzvitrusta. Saka munongoona kuti inyaya yetrust iripo, ndosaka vanhu vasiri kutevedzera zvavari kuudzwa nehurumende iyi kuti vaite.
Idzo nhomba dziri munyika dzinokwanisa here kudzivirira kupararira kwemhando yechirwere checovid-19 yakawanikwa kuIndia?
Pari zvino hatisatane umbovo hwakakwana hwekuti izvo nhomba dzatinadzo idzi dzizogona kudzivirira kubva pamavhariensi manyuwani ariko. Asi zvinotaridzika kunge dzinobetsera zvikuru. Saka tokurudzira munhu wese kuti angobayiwa nhomba dziripo pari zvino. Kana nguva yazosvika yekuti tane umbovo hwakakwana, masaintisti atiudza kuti pari kudiwa kabooster dose kemavhariensi manyuwani ari kuuyaya. Titangobaya mabooster kune avo vakabayiwa kudhara. Saka tokurudzira munhu wese kuti aite step number 1 yokubayiwa nhomba dziripo yezvino, takamirira kuongororo dziri kuitwa kuti tigozoziva kuti pane zvoda kuitwa here zvimwe pamberi apo.